manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabvu 19 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vajobskala vanoti havasi kuzovhundutsirwa nemutsindo webete nevamwe muZanu PF nehurumende vari kushora mashoko avakataura kuGeneva kuti munyika maberekera ingwe. Vamwe vanonzi vaedza kupidigura hurumende yeDRC asi vamwe vavo vakaurayiwa vamwe nekusungwa nemauto tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League neEnglish Premier Soccer League nasi iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vaimbova miriri wezengeza West budare paramende va Job Scala vanoti havasi kuzovhundutsirwa nemutsindo webete mushure mekunge vamwe vakuru muhurumende nemubato riri kutonga reZANU PF vatanga kuvatyisidzira mushure mekutaura kwavakaita kumusangano wekodzero dzevanhu weUnited Nations 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Vamwe vari kunyora vachishora vaskala vanosanganisira munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana avasina havo kudoma vaskala nezita uye vaowen mudhancube vaimbova gurukota rezvevasori hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kanawo mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vafarai marapira sezvo vaviri ava vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo asi tabata vaskala
nyaya yokushikidzana kunyanya kwandiri haisevenzi nokuti zvandakataura zvose kuGeneva chakanga chiri chokwadi hapana pandakaita manyepo mutsara mumwe nomumwe wezvandakataura ndiri kuGeneva wakanga uri chokwadi saka vanhu ava vanotaridza kuti havadi kudzwa chokwadi ende chokwadi chatiramba chitaura ndiri kuona vari kundifikidzira kuti kana ukauya kuno tokusunga ukauya kuno tozodai handivhunduki zvakadaro kana vakandichengeta mujere ndisina mhosva yandakapara kwemakore anoda kukwana maviri ndingazotya kusungwa nhasi vakagara vari vanhu vanongondishungurudza nokunditambudza
ko vari kutika kana vanhu vachigunun'una pane kufukura hapwa kunze zviri nani kutaurirana munyika imomo
kufukura hapwa kwokuti vakandichengeta mutirongo kwemakore anoda kusvika maviri ndisina mhosva yandakapara kundishungurudza kukwera vachindichengetedza ndiri mungetani dzavo vachiteroraiza mhuri yangu vachishungurudza mhuri yangu nevamwe vese vakanga vari padhivheneni ende vofunga kuti kana ndabuda ndofana ngosekerera kuti zviro kwazvo makaita ngatitaurirane chii chavakaita kubva pavakandishungurudza nokunditambudza kundigarisa makore mujere makore anokwana kuita maviri kwokuti nhasi vanoti nyarara hazifani kuti zvitaurwe ivo ndo vakazvifukura hapa nokundiendesa mutirongo nomujere nenyaya isina kana nematuro pasina mhosva yandakapara munyika yezimbabwe saka ndiyo nyaya inofanira kuzivikanwa nevana vese vezimbabwe kuti handitsi handimbozotsi kudzoka kumba ndiri mwana chizvarwa chezimbabwe ndinouya ndogara munyika imomo kana tandigarisa mujere ngavandigarise tozozvitora kubva ipapo tichienda mberi kuti zvichamira sei mberi kwacho
Vamwe varikuda kuziva kuti chikwata chiri kushanda navasikala iko zvino chichaita bato rematongerwo enyika here kana kuti zviri kufamba sei vasikala?
Isisu tinongova social movement inoda kuti inzwe kubva kuvana veZimbabwe. Kuti tatambudzika kwemakore akawanda, toita siye nenyika yenyu. Vana veZimbabwe ndo vachatakura nyaya yorusununguko rwavo, haisisiri nyaya yemunhu mumwe kana vanhu vaviri, yava nyaya yevana veZimbabwe, kuti ivo vachiva vanotakura nyaya yorusununguko rwenyika yeZimbabwe. Saka inini basa rangu chete ndinongobatsira vanhu veZimbabwe kuti vataure kuti nyika toendesa kupi.
Vaimbova miriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vachitaura vari parunare kuSwitzerland. Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra vati vambokanda mapadza pasi sezvo mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzisiri kukwana kuti vaende kubasa mazuva ose uye kuriritira mhuri dzavo. Studio 7 yaedza kubata mukuru wekambani iyi amai Regina Chinamasa asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi vamwe mubazi rezvemari vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti kunyangwe paina vana mutongi gava vakagara vachiedza kuyananisa vakati vashandi vawedzerwe mari, hurumende iri kuronga kuenda kumatare ichipikisa mutongo uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Revenue and Allied Workers Trade Union vaDominic Manyangadze kuti tinzwe divi ravo.
Nyaya yakaenda kuarbitration, vanhu vakaita voluntary kana nchiti vanhu ndiri kureva maparties to the negotiation process. Ministry of Finance was represented, Zimra Management, Executive Management was also represented. Saka pavoluntary arbitration takabvumirana kuti outcome yevoluntary arbitration ichange iri final and iri binding pamaparties. Saka naizvozvo vashandi gore rapera havana kunge vawana mukoro wakati wakavafanira panyaya yemaindizi akaitika nenyaya dzeinflation dzakanga dzichiitika. Gore rapera vashandi veZimra havana kuwana bonus. Zvichireva izvo kuti pakazovhurwa chikoro nemaschool fees aidiwa nemari dzakawanda dzekuti vange vachirarama dzetransport dzehousing havana kukwanisa kunge vachikwanisa kuwana any help ndekokutotora zvikwereti. Saka tichitaura seizvezvi, vashandi veZimra vakawanda vari kutambura nemaloni avakatora avaitarisira kuti arbitral award kana yabuda ichange ichivapawo kuti vambofema.
Vana mutungi gava vakati kudi?
Arbitrators yedu honorable George Making na honorable Adam Marara ndivo vakazogara vakapreside over the arbitration process. Pakabuda outcome yaiti vashandi ngavapiwe 300% based on June salary payable in local currency. Then ndobva yazotiwo vashandi veZimra vakakodzera kuti vange vachipuwa bonus ravo regore rapera.
Ko kubva zvamanyora tsamba iyi mati mapindurwa here nemapazi ehurumende munoshanda nawaya?
Kubva zvatanyora tsamba iyi hatisati tapindurwa pane shanda katakanyora tsamba iyi. Takanyora sekuona kwamaita, takanyora kubhodhi, takatambotanga kunyora kuna komishina general tichivaudza kuti angatigare pasi timbotaura nyaya yekubhadhara nyaya yeabitro award nenyaya yekuti nyaya yeabitro award inogona kusolvha nyaya yeincapacitation, asi havana kupindura. Saka taona kudaro tapera nguva yakati rebei inodarika 7 working days pakati isiko ayo shure dzai tichimbonyanya kushambadza nyaya yedu panzvimbo dzakawanda tichivaudza kuti aiwa ngavaite zvakanaka kuti vange vachidemonstrata kuti vaende chitani kutre.
Saka mushandi angade mari yekuti inomukwanira uye pari zvino vari kupuwa mari?
Pari zvino mushandi kana tichitaura nyaya yebasic pay ari kuzasi zasi chaiye chaiye ari kupiwa mari inokwana kuita $90 equivalent as basic pay. Isu chatavisimudzira tichida kuti zviite ndechekuti dai mushandi anga apiwa $575 anovawo iye welevel 16 level yepasi pasi.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Revenue and Allied Workers Workers Trade Union va Dominic Manyangadze vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT varikurudzira varimi vegorosi kuti vadyare mwedzi uno usati wapera kuitira kuti vakwanise kukohwa pakuru. Hurumende inoti iri kutarisira kuti gore rino parimwe mahekita zviuruzana nemakumi maviri kana kuti 120,000 hectares. Varimi vakawanda vange vachichema-chema kuti chimwe chiri kuvadzosera kumashure kukundikana kwehurumende kuvabhadhara nenguva. Asi gurukota rinoona nezvekurima Dr. Anxious Masuku vanoti vakwanisa kubhadhara varimi zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Zimbabwe yaimbotenga gorosi kubva kuRussia neUkraine, asi izvi zvakanganiswa nehondo pakati penyika mbiri idzi. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai GT.
Varimi vegorosi vari mushishi kudyara munyika yose kunzvimbo zhinji dzinorimwa gorosi kusanganisira varimi vegorosi kumatebeleland. Hurumende iri kucheresa zvibhorani munzvimbo zhinji kuti varimi vaone mvura yakakwana pazvirimwa zvavo kuwedzera mvura yamadiridziro yagara iripo. Uyewo vari kupa moto wemagetsi nguva dzose kuitira kuti chirongwa chekurima gorosi chibudirire.
Varimi vari kutarisira kuti vangarime gorosi rakawanda zvakadi mwaka uno.
Mwaka uno tarisiro yendima ichadyarwa gorosi inosvika kana kudarika 120,000 hectares. Inozopa gohwo rinopfuura gohwo rakawanikwa mwaka wakapfuura uye rakawanda kudarika gohwo rinodiwa kuti nyika idye pagore. Gohwo rakatarisirwa rinosvika 600,000 tons. Varimi vari kutarisirwa kunge vadyara gorosi musi wa 31 May usati wapfuura kuitira kuti vakohwe mwaka wemvura usati wasvika. Kudyara nenguva kunopawo gohwo rakakura.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kuti vamwe varimi vasiri kurima gorosi pari zvino vaite kana vaine madiridziro?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyekuti varimi vane madiridziro ngavadyare gorosi, nokuti chirimwa chisingadi vashandi vakawanda uye hachinetsi kurima, asi chichitipa kudya kunodiwa neruzhinji munyika. Kunyanya panguva ino isina chibage chinokwana, pamusana pekushayikwa kwemvura yekunaya, pamusana pedambudziko reshanduko remamiriro kunze mwaka uno, varimi vanofanira kushanda neveextension officers nemaagronomisti vari munzvimbo dzavo kuitira kuti vaburitse chirimwa chinopa gohwo rakakura zvichienderana nenzvimbo yavari. Varimi havafaniri kudarikidza nguva yekudyara munzvimbo dzavo, nokuti gorosi rikanayiwa nguva yekukohwa zvinoita kuti varasikirwe nemari zhinji sezvo kurima riri bhizinesi.
Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vachitaura vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikopokopo change chakatakura mutungamiri wenyika yeIran vaIbrahim Raisi chinonzi chaita tsaona chikamhara zvisina kunaka. Nepfenyuro yeIran yazivisa izvi, asi haina zvakawanda zvayataura nezveutano hwavo kanawo mamwe makurukota avo avange vachifamba navo. Vanobatsira mutsaona vanonzi vaenda kunoedza kubatsira. Kupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mauto MDRC anoti arwisa nekuuraya uye kusunga vamwe vangavapandukira mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Mutauriri wemauto Brigadier General Sylvain Ekenge vaudza vatori venhau kuti pange paine vamwe vekunze vange vachitsigira vange vachida kupidigura hurumende ava. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopagurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombora kanaka, tine hurukuro nava tinotenda dzikiti avo vanorwisana nechirwere chediabetes kana kuti vanoshanda vari diabetes advocate. Ngatinzwei vachitsanangura.
Rwendo rwangu rwekuva mumiririri munhau dzezvediabetes rwakatanga pakuti inewo ndakanga ndabatwa necondisheni yetype 1 diabetes muna 2010. Chikamu ichi chakandisunda kuti ndigova mumiririri kana kuvatinoti advocate nezveutano hwakanaka kuwanikwa kwezvakakwana kune avo vanorarama nedenda iri nekuzivisawo vepasi rose kuti vanzwisise kuti chii chatinotarisira kana tichinzi munhu uyu ava nediabetes and anozofanira kunge achiita sei kana achinge abatwa nekondisheni iyi. Ndozvinhu zvatinogara tichidzidzisa. Ndakatangira kuita maprogramu aya muno muZimbabwe kusvikawo taakuzozivikanwawo nekunze, taakushandidzana pamwe chete tichiona kuti zvii zviri kunze zvavanoita zvatingada kuti zviitwewo muZimbabwe, tichitrai kutarisa kuti kontest yedu yakamira sei.
Chii chakakupai chidokwa dokwa chekurwisana nediabetes nenzira yakadai?
Chidokwa dokwa changu chakatangira kana kuti yatinoti motivation yangu yakabvira mumatambudziko andakanyanya kusangana nawo makore ekutanga kupfurikidza nekurarama nedenda iri rediabetes, because panga pasina kana munhu one mumhuri mangu ainzwisisa nezvazvo, hapana kana aitsvaga ruzivo nezvazvo, saka zvaitinetsa because taisaziva kuti chii chatiri kumbona se, nekuti diabetes ikondisheni yakatooma kana mukasada kutsvaga ruzivo nezvazvo, mukasada kuverenga, mukasada kuenda muchinoona ana chiremba, nekuti ini ndaisafarira kudzokera kuchipatara ndichinoonekwa. Saka zvakatitorera kunetsa kuti tigokwanisana sonzwisa kuti zvii zvataifanira kuita. Zvakandipa shungu, chinova ndicho chinhu chakazonyanya kundipa shungu kuti vamwewo vasasanganawo nedambudziko nemadambudziko andakasangana nawo akadaro.
Ndezvipi zviratidzo zvaivapo zvakaita kuti munge muchienda kunotariswana nachiremba?
Pekutanga ndaiita masymptoms ekupera simba, kunzwa nyota, kunzwa nzara nguva doko doko, nokuda kunzwa kurasa mvura zvakanyanyisa nguva doko doko zvekare, pamwe nekupera muviri zvisingatsananguriki. Izvi ndizvo zvakaita kuti ndiendeswe kuchipatara zvikanoonekwa kuti yaiva diabetes yatinoti iyo denda reshuga.
Pamakazviziva, imimi nemhuri yenyu makazvigamuchira sei izvi?
Vachishamiso pamwe neconfusion yakanga yazara mhuri yangu zvekuti vanhu vaingoti zvinopera nekufamba kwenguva. Zvaive zvakaoma kutambira nekuda kwezvainge zvichitarisirwa kuti ndirarame upenyu hwangu kuti zvigofamba zvakanaka sekutaura kwazvaitwa nana chiremba. Zvisinei, nekufamba kwenguva takazodzidza kuti aiwa taifanirwa kungozvitambira nguva yose iyi, pamwe nekudzidza zvakawanda pamusoro pedenda iri. Mhuri yangu yakamira neni chose, iko zvino ndava kumira necommunity yangu zvakanyanya.
Tiri kuona kuti makapinda musangano wepasi rese wegore rino weICPPA 2024. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakawana kumusangano uyu zvinogona kudzidzwa neZimbabwe?
Ndakava nemukana wekuva mumwe weavo vaiita madiscussions nemapresentations ainyanya kutarisa nhau dzekushandura kana kwatinoti kuimprova care yevanhu vanorarama nemaconditions anosanganisira type 1 diabetes, sickle cell, congenital heart disease and rheumatic heart disease. Izvi zvanokwanisika bedzi nechirongwa chepen plus chinova chakaparurwa muZimbabwe chichitangira kunzvimbo yemasvingo kupfurikidza neorganization inonzi Solidamed. Chandakanyanya kubatisisa ndechekuti mastakeholders ose kusanganisira ana chiremba, mapolice makers pamwe neavo vanorarama nemaconditions avo vanofanirwa kuva pamwe chete vachishandidzana kunyanya macommunity members. Ipapo chete ndipo patingatange kutaura mastrategies ari effective mukugadziriswa kwemhaka idzi kana kuti madenda atinoti non-communicable disease andataura aya.
Kwa nasi togumira pano manzwa urukuru ya taita na va tinotenda dzikiti avo vakabatwa ne diabetes vaine makore 13 kana kuti 13 vakatangawozve kushanda vakamiririra vanhu vanorarama nechirwere ichi. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki. Sondo rinouya. Ini ndiri Tavakanyuve, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Taboka Ncube. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ndini wenyu wemazuva ose Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei zviri kunetsa mukoma Dennis Mabera.
Makadiko pa Studio 7 yechechi pano. Ndina mubvunza pekuti Jesu anotaura achiti kwanzi makazvo kuchinzi usachiva kana kuti usaita upombwe. Pana Mateo 5:27-28 apo. Iyo Bible rosi Jesu nozoti kwanzi asini ndinoti kwamuri atarisisa mukadzi akamuchiva watopomba.
Saka mukoma Dennis, chii chamusinganzwisisi apa? Chii chamuri kutya?
Ipapo panonetsa kuti vangani vachapona ipapo pakutarisa mukadzi womuchiva kutonzi wapomba. Mutemo unotaura zvimwe here kana unotaura saizvozvo zvawakataura izvo kuti ukachivisisa mukadzi watopomba? Kwa mukadzi wacho unongaita here pamiri uchinga wamupomba nezhira iyeyo kuti unotoita pamiri mukadzi nekuti wamutarisisa.
Mukoma Dennis, mufundisi David Simango vakateerera vari pano kukubatsirai nemubvunzo wenyu. Makadini Reverend Simango?
Manheru akanaka baba Wande nevateereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wamukoma Dennis Mabera uri pana Matthew chapter 5. Jesu unoti iye makanzwa kuti zvakanzi usaita upombwe. Asi ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe naye mumwoyo make. Panapa Jesu mashoko aaitaura waireva kukosha kwekuti munhu anofanirwa kuziva kuti chese chinoitwa nomunhu chinotangira mukati, chinotangira mumwoyo. Ndoda kuti zvijeke kuti Jesu haana kuti mumwe nomumwe unotarira mukadzi watoita upombwe. Jesu haana kudaro.
Jesu akati nai mufundisi Simango.
Jesu wakati achitaura zvijeke kwazvo kwazvo. Unoti ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe mumwoyo make. Muri kuona kuti upombwe unoti waita mumwoyo make. Nokuti zvinhu zvinozoitwa nomunhu kunze mumuviri wake uyu zvinotangira mumwoyo. Saka muchiona kuti iko Jesu waida kuti munhu ave nomwoyo wakaberekwa patsva, mwoyo wakanaka. Nokuti Jesu Kristu unoziva zviri mumwoyo medu. Tikaona pana Mateo chapter 9 pavhesi ya 4. Panotipo, asi Jesu achiziva mifungo yavo, akati, munofungire iko zvakaipa mumwoyo yenyu, nokuti tinoda kuziva kuti munhu wese ane chaanoita chinenge chatanga chadzvarwa mumwoyo make. Sake paanoti, munhu akatarira mukadzi, akamuchiva, atoita upombwe mumwoyo make. Sake David achitaura achiti iyo kumapisare machapter 119. Pavesi ya 11, unoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Kana mumwoyo muine shoko ramwari, haungagoni kutadzira mwari, nokuti shoko iroro rinokuvandudza mifungo yako kuti uve nokufunga kwakanaka. Kana uine kufunga kwakaipa, nezvaunozoitavo zvinenge zvakaipa. Saka munhu zvose zvakaipa zvaanoita, mbeu yacho inotanga mumwoyo. Saka hazvisi kureva pakuti kana waita chinhu mumwoyo imomo, tomboti zvataurwa namukoma Mabera kuti munhu angaita pamuviri here nokuti ndaita mumwoyo. Aiwa,
tipewo mashoko enyu ekupedzisira mufundisi Simango.
Regai ndipedzise ndichiti kwatiri tose, iwewe unogona kunzwa vanhu vachitaura vachitorangana kutoti endei kwakati nenzeve dzako idzi. Saka manzwira aunoita vanhu vachitaura ndozvinoita Mwari manzwira anoita zvaunenge uchifunga iwe. Paunofunga paya paya, ruzha rwokufunga kwako rwakangofanana noruzha runobuda pamuromo womunhu uchinzwa nenzeve dzako. Nzeve dzaMwari dzinonzwa ruzha rwokufunga kwako nezvaunoita mukati mako. Sakei munhu achifanira kuberekwa patsva nokushandurwa kuti chive chisikwa chitsva, aberekwe patsva.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru.
Tinotenda zvikuru nemasoko iwayo. Mwari akukomborerei. Mwari ave nemi.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo nezvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Dynamos yaita mangange 1-1 neCapes United. Kuchitiwo Chicken Inn yarowa Simba Bora 3-2. Manika Diamonds yarowawo Green Fuel 2-0. Tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeEnglish Premier Soccer League iyo yapetwa nhasi. Tinotanga nekuti makorokoto kuchikwata cheManchester City, icho chasibunza zvakare mukombe weEnglish Premier Soccer League wemwaka uno mushure mekurwa West Ham 3-1. Tombotarisa zvabuda mune mimwe mitambo yeEPL yacho. Liverpool 2, Wolves 0. Sheffield United 0, Tottenham 3. Luton 2, Fulham 4. Izvi zvekureva kuti chikwata chinotambirwa naMarvelous Nakamba weZimbabwe cheLuton chabuda muEnglish Premier Soccer League. Mumwe mutambo, Manchester United yarwa iyo Brighton 2-0. Kuchiti chikwata changa chichikwikwidzana zvakasimba neManchester City cheArsenal charwa icho Everton 2-1. Mune mumwe mutambo zvakare, Newcastle yarwa Brentford 4-2. Crystal Palace yarwa iyo Aston Villa 5-0. Kuchitiwo Nottingham Forest yakunda Burnley 2-1. Chelsea yarwa Bournemouth 2-1. Tinoti zvakare makorokoto kuchikwata cheManchester City chasimudza mukombe weEnglish Premier Soccer League. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. VaJob Scholar vaimbova mumiriri wezengeza mudare reparamende vanoti havasi kuzovhundutsirwa nemutsinde webete nevamwe vakuru muhurumende neZANU-PF vari kushora mashoko avakataura kuGeneva kuti munyika maberekera ingwe. Mauto MDRC anoti asunga pamwe nekuuraya vamwe vanga vachida kupandukira hurumende yenyika iyi. Ndege chikopokopo changa chakatakura mutungamiri wenyika yeIran chinonzi chaita tsaona, uye hapasi kuzivikanwa kuti zvinhu zvakamira sei sezvo vanobatsira vaenda kunzvimbo yaitikira njodzi iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.